vachitaura pamusangano wokuongorora bhiri iri waitwa nesangano rakazvimirira reZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI vanorwira kodzero dzevanhu vati hurumende haisi kukoshesa kuvandudza zvinhu zvikuru zvinoita kuti sarudzo dziitwe pachena. Vachitaura pamusangano uyu sadyaro wezesini masvingo vamunyaradzi chauke vati bhiri iri rakanyanyonangana nezvinhu zvina zvakaita sekota yemadzimai kushandisa kwerezinesi yekutyaira motokari pakuvhota pamwe nekurambidza vanenge vakapara mhosva kuti vamiririre vanhu pazvigaro. Vati izvi zvese izvi zviri mubumbiro remutemo panyaya yekuvhota nekudaro kuzvidzokorodza uye hazvibatsiri pakugadzirisa nyaya yekuti sarudzo dziitwe pachena pasina kupokana.
Nekudaro tiri kuti ma issues ari kurezwa muelectoral amendment BUI haasi kuchinja zvakanyanya electoral act. Then takatarisawo ma issues acho tikamaongorora tinoona kuti ma reforms aya they are purely administrative, haasi kunyatsobata chaipo chaipo panoita kuti ma elections ave free and fair.
Vapinda mumusangano uyu vati bhiri iri rakasiya nyaya dzakaita sekuvandudza komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC kuti iite basa rayo isina kwayakarerekera. Kupedzwa kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika, kushandiswa kwemadzishe pasarudzo pamwe nekushandiswa kwezvikwanisiro zvehurumende nerimwe bato mamwe mapato asina. Vamwe vakaita savatatenda mandondo vecommunity action platform vanoti hurumende yakapedza nguva ichiita zvina basa pane kupinza nyaya dzekuvandudza ZEC iyo inogara upomerwa mhosva yekuita sarudzo yakarerekera divi rimwe.
Asi tikuona kuti izvezvi nawo pareforms mazvinhu chaiwo chaiwo atotaura sekuta ZEC yakazara mafoma military personnel hazvitariswe izvo vanotozviignora asi chiziva kuti zvinokanganisa credibility yemaelections. Toona zvekuti futi muzeki kune maofficials macommissioners vakaita sana naJasper Mangwana vanobuda pachena vachiratidza kuti vanosupporta batotoresa anopiwa, izvo zvinoita kuti maelections asave credible. Saka isu nise maonero angu mareforms avari kuswera vachitendera kuti vari kugadzirisa haana maturo kupedza nguva.
Izvi zvatsinirwawo navaAlan Moyo vesangano recommunity for action in Southern Africa kana kuti siasa vati nyaya dzemhirizhonga dzatoveme munyika idzo dzichaita kusarudzo dzisaitwe zvakanaka.
Neenvironment iri prevailing izvozvo hationi sekunga sarudzo dzinoyamugura rinotevera dzichange dziri free and fair nokuda kwezvatareva zvepolitical violence nokuda kweintimidation kwabviswa kunoitwa matraditional leaders nedzimwe nemamwe mareasons akawanda zvisingaita katenderedza electoral process yemuZimbabwe.
Mukuru webasa Mureo Agenda for Youth Transformation kana kuti RAFT vati nacho chirape vati nyaya yekupindira kwemadzise munyaya dzezvematongerwo enyika inofanira kunge yakaiswa mubhiri iri kuti sarudzo dzegore rinouya dziitwe pachena.
Saka tichangoona madzishe achiva ari panhapwa yekuteedzera zvinenge zvine zvichiita nevanhu vakwanisa kuvapa mari mainstitutions anovacontrola kuti varambe varipo.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reZDI vaStanford Nyatsanza vati vari kuita misangano iyi kuti vanzwe pfungwa dzevanhu.
Tiri kuita misangano yakaita seyataita nhasi mudunhu remasvingo. Taure nevagari vemasvingo kuti chii chiri kunyanya kunetsa kuti maelectoral reforms ari kutaurwa nezvavo asaimplimendwe. Ivo vativudze zvavanoona kuti zvinogona kuita kuti maelectoral reforms aya aitwe.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemutemo munyika vaziyambi ziyambi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo, asi vakamboudza Studio 7 kuti hurumende yakavandudza zvakanyanya mitemo ine chekuita nezvesarudzo. Asi vanopikisa vanoti uku kungotaura pasina zviito. Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vati vanga vari musangano patavabata kuti tinzwe divi ravo vakati titumire mibvunzo asi havana kupindura patapinda pamhepo. Vamwe vagari vataura musangano uyu vakaita sava madhidha madhidha vati sarudzo dzegore rinouya dzinogoita kuita sesarudzo dzemakore ose sezvo mhirizhonga kumatunhu akawanda munyika yakatotanga. Mapurisa ari kupomerwa mhosva yekutarisa kuti wabuda mumba mani isati yasunga vanhu kunyange vachiti havafambi nedivi rimwe kunge gakanje. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.